Dano ratorwa ne bato South Africa re African Transformation Movement. Idano risinga tauri zvakanaka pamusoro pezanPF pachayo sebato. Inoita sembwa iya ine rushambwa yekuti hapana anoda kuti inge iri padhuze kana munhu anogona kunge aine chirwere chemaperembudzi. Ndo zviri kubuda mutsamba yakanyorwa neATM rinova bato rinopikisa muSouth Africa.
Asi tichiona iro bato ranyora tsamba iro reATM, ibato ringanzi ibato rakasimba here muSouth Africa zvokuti chichemo charo chingave chichemo chine musoro?
Harina haro kunyanya kusimba stereki, kana tichida kunyatsotaura chokwadi, ndori mamwe mabato madiki anongoita vamiriri vaviri vatatu muparamendi. Asi shoko ishoko harinei nekuti vanhu vangani vari naro. Ngatitarise udzamu hwezvavari kutaura. Nekuti tikatarisa vari kuti zanPF ine nhoroondo isina kumira zvakanaka panyaya dzesarudzo, uye ukama hwayo neAfrican National Congress hunoita kuti pafungidzirwe kuti pangangova nechakaipa chinogona kuzoitika kusarudzo dzeSouth Africa idzo dzagara dzanga dzisina mitauro yakanyanya kumashuro.
Asi vanongorora sarudzo, Professor Mukonza, vane influence here kana zvavangaita mumabudiro anoita sarudzo munyika dzavanenge vachiongorora sarudzo?
Vanogona kusanyanya kuita havo, asi pane kaukama kakanyanya kuenda padhuze nepadhuze pakati pebato reAfrican National Congress nebato reZANPF. Apowo bato reZANPF runozivikanwa nenyaya yekusafambisa sarudzo zvakanaka muZimbabwe. Saka hongu tingati hazvo sarudzo dzinobatwa nebhodhi rinonzi IEC, asi ava vanoongorora vanogona kuita chimwe chavanogona kungoita. Saka kubvisa ZANPF kuedza kubvisa zvingangokanganisa sarudzo yeSouth Africa.